Vachitaura pakukso muchinoi nasi pamusangano wavaita nevakuru mapazi hurumende gurukota redunhu reMashonaland and West amai Muliswa Chikoka vati mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa havasi kufara negwaro reungororo yezvekushandiswa kwenzvimbo dzehurumende iro rakaburitsa pachena kuti nhengo dzebato rezanu PF nevashandi vehurumende vari kuita zvehuori munyaya dzekuwananisa pekugara.
Let it be known to the ruling party leadership in particular that His Excellency is appalled by party's members' links to this scourge, and he wants all the bad apples that use and abuse the name of the party to be flushed out.
Ngazvizikanwe kuvakuru vemusangano wezanupf kuti mutungamiri wenyika haasi kufara nekuwanikwa kwenhengo dzebato muhuori uhu, uye vanoda kuti vose vakasvibisa zita remusangano vabviswe.
Amai Muliswa Chikoka vaudza mapurisa kuti vaite basa ravo rekusunga wose ari kuita kana kuti akaita zveori pasina kutarisa kumeso. Amai Muliswa Chikoka vakurudzira vematare kuti vaite basa ravo nemazvo kuitira kuti mutemo ubate wose akaita zveori. Amai Muliswa Chikoka vati vose vakawana nzvimbo kubva kuhurumende kana kumakanzuru dzekuvakira dzimba zvechitsotsi vanofanirwa kusungwa.
Our law enforcement agencies, hero basa, this is the time to gain public confidence. We have to prove that we are up to the task. Prosecution should do its role and docket must be done in the highest of standards.
Mapurisa hero basa inguva yekuratidza vanhu kuti munogona basa. Madoketsi ekumatare anofanirwa kuitwa zvakanaka.
Vamunangagwa vakaumba komiti yakaongorora kupiwa kwaiitwa nzvimbo dzehurumende nemakanzuru pamwe nekutambira zvichemo zvevanhu vainge vatenga nzvimbo dzekugara asi votadza kudziwana, iyo yaitungamirirwa nemutongi wedare repamusoro Justice Tendai Uchena. Ongororo yava Uchena inoti muchinoi pane nzvimbo yeDestiny iyo yakapiwa vaobhedhaya Musindo vanotsigira bato rezanu PF ava vakatengesera vanhu nzvimbo dzekugara, asi kusvika nanhasi vanhu ava vasati vapiwa pekugara kunyange vakabhadhara mari yavainge vanzi vabhadhare. Imwe nhengo yevechidiki yezanu PF vaMike Chimombe vakapiwa nzvimbo yekuvakira dzimba, asi kusvika pari zvino hapana chakavakwa, asi vanhu vachiti vakabhadhara mari dzavo. Asi vaChimombe vati vakapedza kubhadhara nzvimbo iyi vangomirira kuvaka dzimba. Kuchitungwiza, imwe nhengo yezanu PF vaFrederick Madamba vemushandira pamwe wedzimba weUnited Western Housing Corporation vakasungwa nebazi rezvekudzivirirwa kwezvehuori masvondo matatu apfuura, vachipomerwa mhosva yekupa vanhu nzvimbo dzekuvaka dzimba zvisiri pamutemo. Muguta reNorton, kambani yeBeyond Reality yenhengo yezanu PF yeConsultative Assembly vaJimai Muduri iri kunetsanawo nevechidiki pamusoro penzvimbo inosvika mahekita mazana maviri inofanirwa kuvakirwa dzimba iyo iri mumatare dzimhosva. Vechidiki ava avo vakabhadhara mari asi havana kuzopiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vave kunzi mari inofanirwa kuwedzerwa. Mashoko amai Muliswa Chikoka anouya apo vaimbo vegurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo vari kumiswa pamberi pematare edzimhosva vachipomerwa mhosva yekusashandisa hofisi yavo zvakanaka vachiita zveori munyaya dzekupa vanhu nzvimbo dzekugara. Hatina kukwanisa kubata munyori wezvematunhu mubato reMDC Alliance vasisewo zvidzai kuti tinzwe pamere bato ravo panyaya iyi, asi mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Swatwayo vanoti ZANUPF haikwanise kugadzirisa nyaya yevanhu vakawana nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo kana kuti maland barons, sezvo nhengo dzayo dziri idzo maland barons.
ZANUPF ndiyo land baron, ma members acho ese ma land baron. You know, unotoshamisika kushinga kunoita vanhu vacho kuti vanondodzimikira dzimba vototengesa mastand panhu pasikatopoiti panenge pane wetland pakasiyana siyana. Ndo ZANUPF ndo ma land barons. Saka ivo kana vachida kutogadzirisa nyaya yemaland barons vanotofanira kutozvibvisa ivo, nekuti ivo ndo maland barons.
Gwara rekomiti ya vauchena arino jipane uori wemando epa msoro wakaitika pakupi wakwe nzimbo zekuwa kila zimba mumaguta akawanda munyika. Ndaka mirela Studio 7 mchinoi ndini Nunurai Jena.